tatsara kuti 2019 ranga riri gore ranga rakaomera munhu wese, tingangoti Zimbabwe yese, zvisiri kuti vanhu veMDC chete kana ZANU-PF chete. Tinoona kuti mitengo yechikafu nemaschool fees necost of living sezvairi kuZimbabwe zvazvakaomera munhu wese, mari dzichishayikwa mumabhanga nekushayikwa kweforeign currency nezvakawanda zvakadaro. Saka zveshuwa Christmas yakatobiwawo nezanupf.
Vaguni, munotiiwo negore ra2019 rapera?
Tingati isusu sebato riri kutungamira rezanupf tiri kuti zvatanga takatarisira maererano nezveupfumi yainonzi pachirungu austerity measures kana kuti kusunga dzibate zvakabudirira. Takaona kuti kushandisa mari kwehurumende kwanga kuchiitika makore esaya kwakapfurikidza kwakadzikira yainonzi over expenditure, zvikaita kuti hurumende itochengetedza kamwe kamari kakasara muhomwe yehurumende, nekuti zvimwe zvinhu zvaishandisirwa mari zvisina pundutso zvakabviswa. Tikatarisawo zvekare kuti nyika yedu yeZimbabwe takawedzera nzira dzekuchengetedza kana kuti dzokuunganidza nadzo mari yainonzi revenue collections nezvimwe zvakabudirira izvozvo. Tikutarisa paupfumi chete iyezvino pandiri kutaura apa, takaonawo zvakare kuti hurumende yedu yakabvisa vamwe vanhu vanga vachingonzi vari kushanda ivo vachembera vasingachakwanisi kuramba vachiita mabasa, vamwe vanga vapfurikidza mazera ekuramba vari mumahofisi, takavabvisa. Izvozvo zvakabatsira kuti hurumende idzikise kubuda kwemari kusina maturo. Asi ndinofara kuti vana veZimbabwe vazive kuti tapfuura chinhano cheaustarity measures. Gore ratiri kutarisana naro iri rava gore rekuti tichitanga production, maindastiri yedu amuke, vanhu vawane mabasa, tiwese tigova vanhu vane nyika inobudirira.
Vamuringai,
kubudirira kwenhamo ndokatikangotaura kana chichiona kuti zviri on the ground nezvekutaura nevaguni, I think zviri diverse, diametrically opposed. Because tikaona kuti kwakavharwa zvipatara ndo austerity measures here, maticha akashayiwa akaita mastrike, civil servants dzikashayiwa mari yadzo. Saka inini ndiri kushaya kuti zvese zvekutaura zverevenue growth neaustarity measures dzavari kutaura, kutambudzika kwevanhu ndokwavari kutaura kuti ZANU-PF yabudirira here nezvavari
kutaurandikurumidzandichivapindura chiti aiwa havasi kunzwisisa zvatiri kutaura vamuringai ava. Tiri kutaura senyika, hatisi kutaura kuti tifadze vanhu nezvinhu zvisingabudiriri senyika. Kana muno muamerica vanhu vanoitawo mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe haina chipatara chayakavhara, wongu kwakune vanhu vanga vachitsutsumwa, asi tiri kuzvigadzirisa. Tinoda kuti nyika ibudirire. Kuti ibudirire tinofanira kumbogozherwa nezvinhu, ndo inonzi austerity. Hazvibatsire kuti tifadzane tichingoti ngatifarei tichidya zvinhu tichifara, asi tisina kwatiri kuenda kwenyika.
Vamuringai, tinoonawo kuti mune zvimwe zvakaitwawo nehurumende zvakanaka zvokuti imiwo sevanopikisa munogona kunge muchipembedzawo. Hamungabva machayawo chimwe chete kana zviviri zvamungataura?
Ndikangoti zvangu pari zvino munhu wese ari kuZimbabwe ari kutambura mukoma wangu. Saka tingati ZANU-PF chaikagona ndechekuratidza vanhu vese kuti ivo pachavo havakwanisi kutungamira kwavakabira sarudzo ya 2018. Saka ndozvatikangoti zvinhu zvavakagona izvozvo.
Vaguni,
hatingaswere tichitaura nyaya dzakapfuura kare. Hakuna sarudzo yakabirirwa. ZANU-PF yakakunda neMDC vakatiwo vane umbowo hwekuti vakabirira, vakaenda kupata Red Mosa vakatadza kuratidza izvozvo. Isusu tiri kutarisira mberi kunouya. Kana vaine zvichemo kana kuti vane dzimwe pfungwa dzinogona kubatsira kuti tirodza nepfungwa nyika iende mberi, ngavauye kudanho ratinaro rePoland rinosanganisira mapatro ese anoita zvematenderwo enyika, kuti ngatigarei pasi sevana veZimbabwe tiise musoro pamwe chete, nyika yedu ibudirire takabatana tichiwirirana sevana veZimbabwe wongu tinopesana mukufunga takatarisa zvematongerwo enyika asi Zimbabwe ndeyedu tese
vamuringai mazveni yekupesa
ndirikuti ndirikungotaurawo zviri on the ground haikona zvatinosuwira kuti zvivepo saka ndoda kutaurawo vamukoma wangu Guni kuti kana ini ndikavabira huku yavo ini handingazovadeedza kuti huyai nditaurirane nemi pasina imi vajonga kuti mutudo kuti akanganisira mumwe ndiani saka nyaya yavari kutaura yepollard ndeyekutoti isusu takati dialogue tiri kuda asi tati ngative nemaconvena ari neutral tonyatsotaurirana togadzirisa tofambisa pamberi nyaya yeupfumi hwenyika yedu nevanhu vedu vese
vagoni mashoko enyu yekupedzisira
tingati isusu toda kuti vana vezimbabwe vatarisire kuti zvinhu zvatanangana nazvo gore rinouya kuburirira kweupfumi kuti nyika yedu igova nerufa toda kuti zvakare vazive kuti pollard ndiro chete hwaro hwatinarwo munyika redu hwekuti vanhu vagare pasi tichitaurirana ava vanofunga kuti vari so special zvekuti vanoda kutanga vaisa zviga zvavo vasitomborino munharuro vacho vachangogara ikoko vachipopota zimbabwe ichienda mberi.